Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tirosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro kurume 27 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndanzwa kusununguka uyezve kugona kufema kuziya kuti zvinhu zvinenge zvaakutora gwara ratatakatarisira.
Dare repamusoro ratura mutongo wekuti vaimbova gurukota rezvevasori vaDidmas Mutasa Mbune vanokwanisa kuendeswa kumatare nemhosva dzinonzi vakapara vachiri muhurumende.
Dai wari vamwe vatuonawo sevanhu kuvhota tinovhota vatiporo kodzero dzedu tiri kumbunyikidzwa ngavatuonewo sevanhu.
Amai Grace Mugabe vopomerwa mhosva yekuzvidza dare repamusoro nekutuma mapurisa kuti apwanye dzimba dzevanhu vari papurazi remanzou.
Akarohwa first round akachohwa chibhakera chimwe tarwadziwa chaizvo kuti andakafungidzira kuti achasumudza flag yeZimbabwe.
Vakawanda munyika votaura nezvekurohwa kwakaitwa Charles Manyuchi mumutambo wetsiva. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare High Court nhasi rapa mutongo wekuti zvakakodzera kuti vaimbova gurukota rinoona nezvevasori vaDidmas Mutasa vamiswe pamberi pematare vakazvimirira voga semunhu panyaya vari kupomerwa nemutungamiri wesangano reZimbabwe Peace Project muzvare Justina Mukoko. Muzvare Mukoko vanoda kuripwa navamutasa mari inosvika 220,000 pamusoro pekupambwa uye kushungurudzwa kwavo nevasori mugore ra2008. Muzvare Mukoko vanoda kuripwa navamutasa nekuti ndivo vanoti vakanga vachitungamira bazi rezevasori pamwe chete nevamwe vanosanganisirawo Brigadier Asha Walter Tafumanei naChief Superintendent Peter Magwenzi. Asi magweta evatatu ava anga achiramba kuti vatongwe vari vanhu vakazvimirira voga sezvo mhosva yavari kupomerwa vanonzi vakaipara vakamirira hurumende. Asi izvi zvarambwa nedare repamusoro. Mutungamiri mukomo weStudio 7 abata muzvare Mukoko ava vanoti vari kufara zvikuru nemutongo uyu.
Ndanzwa kusununguka uyezve kugona kufema kuziya kuti zvinhu zvinenge zvaakutora gwara ratatakatarisira nekuti isusu ndo zvatatagara taita kuti ndivo vanofanira kungoripa nekuti ndivo vakapara mhosva. Hazvingakodzere kuti mhuri yeZimbabwe yagara iri kutambudzikawo zvayo kuti ipatsanidze cheuviri ndomari dzavo dzemitero ndo dzoenda kunoripira vamwe vanhu vanotyora kodzero dzevanhu vachiziva zvavo zvavari kuita.
Saka nyaya yenyu yekuda kuripwa na vamutasa nevamwe vavo iyi ichapinda rini mumatare edzimhosva?
Izvozvo hatisati tave kuziva, asi tongoziva kuti iri danho tariyambuka. Tomirira kunzwa kubva kumatare edzimhosva kuti chinhano chinotevera chinezenge chakupinda kumatare rini.
Mungati here mutongo uyu uchabatsira pakudzivirira kushungurudzwa kwekodzero dzevanhu, kutyorwa kwekodzero dzevanhu nemakurukota ehurumende, zvikuru sei avo vari munyaya dzesecurity?
Ndinofunga kuti zvichabatsira nekuti munguva yapfuura vanhu vanga vachingoita zvavanoita vachiziva kuti kune kwavanozoenda kuti vanotsvaga rubatsiro kana kuti kune kwavanozoenda kunozonogadziriswa zvavanenge vakanganisa. asi zvine izvi sekutaurwa kwazvinoita kuti hanzi kana tazofa munhu nemunhu achanomira nezvake saka zviri kubuda apa ndezvekuti munhu nemunhu ngaamire nezvake zvaanenge aita nekuti hatingati isusu munhu ari kuti basa rake rinogoita basa sei izvo zvisina kunyorwa pajob description kuti unoenda kunopamba vanhu uyezve nekuzovashungurudza zvese izvozvo hazvipo kunyorwa pamabasa avo uye munoziva kuti constitutional court yagara yakaburitsa mutongo kare kuti hurumende yakatyora kodzero dzangu saka teiye zvinoizvi hatakungotsvaga kuti ivo vakanga vakabata basa irori ndivanani vamire nenyaya dzavo mune ramangwana tinotarisira kuti vanhu vachaita vafunga ruviri rutatu kuti ndoita here izvi kana kuti kana zviri kumbe kwemutemo wobva wangoziva kuti handibatani nazvo nekuti ukanobatana nazvo zvichangonangana newe iwe dungamunhu
Muzvare Justina Mukoko ndiwo mutungamiri wesangano rinorira kodzero dzevanhu reZimbabwe Peace Project vanga vachitaura vari muHarare natungamiri Nkomo weStudio 7 Zvinhu hazvina kumira zvakanaka papurazi reArnold Farm kana kuti manzou kumazoe uko kune mhuri dzinodarika mazana maviri dziri kudzingwa papurazi iri kuti ripiwe mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Nemusi wechishanu mutongi wedare repamusoro vaFelistus Chatukuta vakati mapurisa ambomira kupwanya dzimba dzevanhu ava asi vagari vepapurazi iri vaudza Studio 7 nhasi kuti mutongo uyu hausi kuteererwa nemapurisa. Tabata mumwe mugari wepapurazi apa vaparadzai murambiwa
kuno kumanzo zvino hazvina kumbomira zvakanaka hazvina kumira zvakanaka zvachose inini kufunga kwangu ndaifunga kuti nyika kana ino mutemo ndounoteedzerwa saka ndandisingazivi kuti mutemo unoteedzerwa nesu vana vadoko chete pazvidanho vanenge vaine zvidanho zvepamusoro havateedzeri mutemo nokuti koti yakatonga zvakanaka ikati zviri kuitwa mumanzo ngazvimiswe asi iye zvine izvi hazvisi kuteerwa nokuda kwokuti vanhu vari kuzviita vacho mapurisa vari kuuya muno vari kutaura kuti munhu ari isu hatinewo nezvinhu zvatingaita nokuti ari kutituma mukuru ndihamai mugapa
saka kubvira zvakanzi nedare vambomira vari kuita sei pari zvino
kutaura kwandiri kuita izvozvi nditori pasango havatori muno izvozvi vakatondiona vatondibata kuti izvozvi izvi vana vechikoro vari kunyora tete havasi kuenda kuchikoro mangwana kwavari kuenda kwacho ndichaenda here mangwana kana kuti ndondoti minister of education chimbomirai mwana wangu adzingwa kumanzou ndiri kuda kuti inini agonyorawo test saka kodzero dzevana dziri kuteretedzwawo here nenyika handidzii
vamuri kuti vamwe vari kumanikidzwa kupinda marori ava vari kuendeswa kupi
vari kuendeswa kuten of mutora shanga vamwe vari kuendeswa pazanado vamwe vari kuendeswa kutate vari kungoti pavasvika pavanongoona kuti panapa vobva vangokusiyai papoten nezuro kwakuine vestandard vakaenda ukoko vakatondovaona vakangounganidzwa pasango
ko zvavari kumboti takakupai minda asi hamusida kuenda ikoko ichokwadi here
hatikuna minda yakapuhwa minda kana wapuhwa chinhu unopuhwa netsamba ini ndinonzi paradzai murambiwa ndine chitupa chinonzi paradzai murambiwa kana ndapuhwa munda unofanirwa kudeedza zita rangu kana ndichingonzi ndakapuhwa munda pasina ofareta ndinoenda puhwa kudii
saka imi makaenda papurazi apa riini chaizvo
takauya muno mugore ra2000
pane zvama makarima here papurazi apa gore rino
hazvitauriki kungotiwo muri kure hazvitauriki vanhu vane chibage chavo chavari kunzi vasiye tiri kutoshaya kuti kuda ndo chavachiva havo kuti vatorewo vane matumbu isu hatifanirwi kunge tichirarama
mumwe mugari wekumanzou vaparadzai murambiwa vanga vari parunare kumanzou kwakare vanhu vari kunyanya kuomerwa nezvinhu kumanzou kwakare madzimai sezvo vaine basa rekuchengeta zvakare vana tabatawo mumwe mudzimai ari papurazi apa amai Susan kufa kunesu
zvino hazvina kumbosirira muse tiri panguva yakaoma vana chaivo akabatwa achifamba ari kukandwa murori achiendwa naye ndiwo mubereki wasara kana ukaviga zvinhu zvako chindiruda kumirira kuti ndizokohwa zvinhu zvangu vari kutsvaga muchibage vachitora zvinhu vachitidza vachienda nazvo
ko zvakanzika nedare izvi ngazvimbomira kuitwa hapana ari kuzviteerera
tiri kutoona kuti hakuna dare rinokwanisa kuvatonga nokuti dai vaitongeka dai vateerera dare ende tichinzwa mapurisa ari kuti atumwa naamai asi mai chaivo wakabereka sekuberekawo kwatakaita handione mai kuina amai verudzi rwakadaro
imi mune vana vangani
Inendine 5.
Saka pari zvino vari kugara kupi chaizvo?
Musango kutoti kuseni zvarisatira buda tobika chibage topinda musango nechapo dzezvibage kuti tisawanikwe pamusha.
Saka mapurisa aripo vakawanda zvakadii?
Mapurisa anodarika kuma 70 because vari kuya nema UD2 nema Defender 2.
Vanhu vari kurohwa here kana kuti varingosungwa hawo chete?
Ukaramba kupinda mumota vari kutopambama chaidzo uchisungwa ukanzwa mbira dzako ndomumota.
Zvino nemvura iri kunaya iyi zvinenge zvakamira sei mamusango mamune macho makawanda?
Zvino zviri kutotota zvirimo mumasango hupfu zvatinenge tiinazvo zviri kutota kana nzara izvo kuti ane nzara kana kuti ubike hauna pekubikira nekuti unotya kuti ndinomanikidzwa zvandisingadi.
Saka kuri kuti vakateerera iwo amai munoda kuwaudza mashoko ekuti kudii?
Dai wari vamweka vationawo sevanhu kuvhota tinovhota vatitorawo kodzero dzedu tiri kumbunyisidzwa ngavationawo sevanhu.
Mumwe mugari wekumanzou amai Susan Kufakunesu vari parunare kumanzou kwakare. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa, asi gurukota rinoona nezvedunhu reMashonaland Central vaMartin Dina vanoti amai Mugabe havana kutora purazi asi kuti vakatokokwa nehurumende kuti vauye kuzorichengetera mhuka. Vanoti hurumende yakatora purazi iri mugore ra2006. Mumiriri weBritain muZimbabwe amai Katrina Lang vanoti nyika yavo inoshuvira kuti muZimbabwe muve nesarudzo dzakachena dzinotambirwa nevanhu vose, vachiti Britain iri kutarisa nemaziso matsvuku kuti hurumende ichawana sei michina yebiometric voter registration. Vati nyika yavo inonzwisisa kuchema-chema kwemapato anopikisa panyaya yekuti michina iyi inofanira kuwanikwa nenzira yakajeka. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 parutivi rwechiitiko chekukumikidzwa zviri pamutemo kwembatya nemimwe midziyo inoshandiswa pakurwisa moto muBulawayo nhasi, Ambassador Laing vati nyika yavo inoshuvira kuti Zimbabwe iteedzere hwaro hwesarudzo hwenyika dzeSADC uyewo kuti iteerere zvakataurwa nevesangano reAfrican Union pane zvinofanirwa kugadziriswa kuti munyika muve nesarudzo dzakachena. Ambassador Laing vati hurumende yeBritain haingakwanise kupindura padanho rakatorwa nehurumende rekuti ndiyo ichatenga michina inoshandiswa pakunyoresa vavhoti, asi vati muzinda wavo uri kutevera wakatarisa nemaziso matsvuku kuti izvi zvichaitwa nenzira yakajeka.
For the government to decide the type of equipment it wants to procure for an election, we're not trying to interfere.
Isati vapindirwa kuti hurumende iri kuti ndiyo inofanirwa kwaiyo inobhadhara mishina yacho, asi tinoshushikana zvikuru kana zvisiri kubuda pachena.
Ambassador Laing vange vari munyarikani pachitiko chekukumikidzwa kwembatya nemichina inoshandiswa pakurwisa moto kukanzuro yeguta reBulawayo nevesangano reOperation Florian, rinovesangano rekuBritain rinoshanda rakazvimirira rega mukubatsira vanhu vemunyika dzakasiyana-siyana munyaya dzekurwisa moto. Ambassador Laing vatenda vaShepherd Ndlovu vanove chizvarwa cheZimbabwe asi vachishanda vari kuBritain, avo vakabatsira kuti hukama pakati pekanzuro yeguta reBulawayo nesangano reOperation Florian huvepo. Vati kunyange hazvo hukama pakati pehurumende yeZimbabwe neyeBritain huchimbonetsa, rubatsiro rwakapiwa nesangano reOperation Florian hunoratidza kusimba kunoramba kwakaita hukama pakati pevanhu venyika mbiri idzi.
The UK and Zimbabwe have a difficult relationship. It's not always easy being the ambassador.
Hukama pakati pehurumende yeZimbabwe neyeBritain hunombonetsa chose, uye kuva mumiririri wenyika yeBritain muZimbabwe chinhu chisiri nyore.
Kanzuro yeguta reBulawayo yakatanga hukama nesangano reOperation Florian mugore ra2009 uye kubvira muna 2011 kusvika pari zvino kanzuro iyi yawana motokari gumi dzekurwisa moto uye vashandi vayo vachidzidziswawo nezvekurwisa moto. VaMartin Moyo, meya weguta reBulawayo, vati rubatsiro rwavari kuwana kubva kusangano reOperation Florian rwakakosha zvikuru kuchitariswa dambudziko rekushayikwa kwemari munyika, vachitiwo rubatsiro urwu runoita kuti guta ravo rifambirane nemamwe maguta pasi rose munyaya dzekurwisa moto.
Training yetinowana from Operation Florian e-training yaka naka chaiso because mafireman edu nema ambulance technicians edu anenge achiwana ma skills etisina pano apa.
Paspe ukama nesangano re Operation Florian, kanzuru yeguta reblawayo, yave kushanda na mamu makanzuru mamu maduroba mnyika, uye kwe maviki mavira pfura, vamwe vashandive jomoto ye makanzuru aya, vange wachita zvidzidzo zvakasiyana siyana, zvineche kuita nekudzivirira moto. Vakumbulani Ndlovu, awa wanoe mwe mshandi we kanzuru reguta reblawayo, waudza Studio 7 kutuvari kufara zvikuru, nezvidzidzo zvavakawana, uye vave neshungudze kushandisa zvavakadzidza, kutivabatsire vagari vemublawayo.
Zvandadzidza pa Florian, ndezvokudzidzisa ruzhinji, kuti vangadzivirira sei moto, and I'm putting myself on the block, kuti community, at my time, at my expense, nchaidzidzisa kuti todzivirira sei moto.
Rubatsiro rwawanikwa nekanzuro yeguta reblawayo kusvika pari zvino rwakakosha madhora anopfuura mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Vamwe vadzidzi vepaMidland State University vachiri muchipatara mugweru zvitevera kurohwa kwavakaitwa nemauto nemusi wemugwera pachikoro ichi. Mutungamiri wesangano reZimbabwe National Students Union uye vari mudzidzi pachikoro ichi vaAlista Pfunye vanoti hachisi chokwadi kuti pane vadzidzi vakadenha vemauto zvakazoita kuti varohwe. VaPfunye vanoti vadzidzi vazhinji vari kuhwanda uye vari kutyira upenyu hwavo zvaita kuti vataure nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti rivabatsire kuchengetedza kodzero dzavo. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 navapfunye nezvenyaya iyi.
Vadzidzi ava vakarohwa tekampeni yedu yatiri kuita yefees down. Inenge iriyo iri kuadresa maissues evadzidzi vari kubhadhara fees, vari kuattachment. Tinoda kuti fees iya iscrapwe because haisi kubhenefita. Vadzidzi aya havana mari plus zvechitisa zvezvekuti iyo kana vari kuattachment havashandisana library neinei, but vanongobhadhara full fees. And kampeni iyoyo inenge ichialso adressa kuti fees inofanira kudzika tichitarisa paikonomi irimo munyika. Kwete achida kulaunch that campaign, saka mune meeting yekustrategiza kuti what are the strategies atogona kushandisa pakampeni iyoyo. Then I think pazoita munhu akazotengesa information akabva audza vanhu vemilitary intelligence, akabva asenda vanhu vamba varova mastudent fo achipinda mugate cause meeting yedu yanga iri kumanheye kumaaid.
Makakwanisa kuenda kunotaura kumapurisa here kana kuti zvakamira sei? Pane mapurisa akambouya here achiona kuti pakamira sei pacollege apa?
Kesi yakanoripota kati ripoti takaisa plus taindeja Zimbabwe Lawyers for Human Rights kuti at least we are able to take the military to court nekuva idzo invader campus yedu.
Tiri kunzwa kuti pane mumwe mutauro wekuti pane vamwe vadzidzi vanga vaenda vakanodenana nemasoja. Pane chokwadi here?
Hainhema vakutira kufabricata nyaya kuti vaklire state inogara ine excuse. Vanhu ava vanga vachitouya kumeeting because one of the persons akarohwa nonzi Brian ndichepeseni wezinhaso kusvere kumaresidensi.
Pari zvino pane vamwe vachiri muchipatara here uyezve vangani vakakuwara?
Vakarohwa 12 then kwarohwa 12 vamwe vakaita maminor injuries but vakaita bad injuries nevaya vemapicture 3. Saka hanichotaura izvezvikuri vasikana vatoendesa chikafu ikoko. But kuno kukamba zvatiri kuita makombrades ari kuti tofanira kumacha at least one of the barracks to show solidarity nemakombrades.
Saka izvi muri kufunga kuzviita rini?
Teyochiona because takamira kuti ava vakabuda toenda navo ikoko vovaona vanhu vakavarohwa. Sazvogona itika mangwana kana kusvika mangwana.
Pari zvino ipo pacampus pakamira sei? Tatiri kunzwa kuti vamwe vaamboenda kunohwanda.
Totaura vamastudent ari kutoshiya kusvika pagedhi recampus. Vanhu vari kutonifonera kuti ndiripi because akaudza nyangwe sefiti yangu especially nyangwe vamafino students aiya kumeeting akabva mamwe akatokwira akaenda kudzimba dzavo.
Ava vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe National Students Union uye vari mudzidzi pachikoro cheMidland State University vaAlista Pfunye vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuGweru. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. varwi vechikwata chinopfurikidza mwero muSomalia cheAlshabab makumi matatu vakaurayiwa nemauto ehurumende yenyika iyi uye vachibatsirana nevarwi veAfrican Union muguta reJuba. Vamwe vagari vekuzvichava nemudunhu raishe mapanzure vanoti makambani akaita seZimasco neZim Alloys uye vamwe vari kukorokoza nekuchera chrome mudunhu ravo vari kuisa utano hwavo parumananzombe sezvo vachisvibisa nharaunda pamwe nekusiya makomba nenjodzi kuvanhu. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vanoti vemigodhi midika ava vari kusvibisa nharaunda yavo pamwe nemvura. Amai Eunice Charamba Hove vanoti makorokoso aya ana zvimbuzi izvo zvinoita kuti vasiye zvinhu zvakadai semakondomu pachena aya anozotambiswa nevana venzvimbo iyi.
Vanhu vanosvinda mumapisi vaya vanoisa makondomu, maused kondomu, vana vanotora vachiita mabaloni, vamwe vanodambura chisamarini, then mombe dzodya mapepa ayaya maplastic plazivo mvura ikanaya handi inoerera ichinda mudhamu moshandiswa na vanhu vese.
Vagari ava vari kupomerawo mhosva kumakorokosa ekusiya makomba asina kufushirwa izvo zviri kuisa upenyu hwevanhu nehwezvipfuwo parumananzombe. VaFortunate Sisi vandemumwe vakapinda tsaona yekudonhera mugomba rakasiyiwa nemakorokosa aya vachiti vakakanganisika mapapu pamwe negumbo.
Ndingati kufa zvandakuvara handichakwanisi kuti ndizvibatire mabasa anorema kana kuti okuti ndingatoti ndingatoforera basa kuti ndishandire mhuri yangu. Then chimwe chinhu chakuitika ndechekuti indava partially blind, handichanyatsoona zvakanakanaka. Ndezvimwe zvazvakandikanganisa.
Vasilingani Sonyati mumwe mugari wemunharaunda iva anoti vanotyira upenyu hwevana vavo sezvo nzvimbo yavo yazara makomba. Muna 2012 mumwe mwana Asambofa akadonhera mugomba akafa. Vanyati vanoti shuviro yavo ndeyekuti dai vanochera kroma vavafushira makomba mushure mekuchera.
Nokumbira vanhu vanomaina vese kana vachichera kromu ngavavhare makomba nokuti anotikanganisira mhuri dzedu, zvikuru vana vanorisa mombe nevanhu vanenge vachifamba makomba aya vanowira usiku kana kuine rima. Saka tokumbira kuti vese vanenge vachimaina vadi vakwanise kuvhara makomba.
VaMartin Mapfumo kanzura weWard 3 vanotiwo makomba ari kucherwa aya idambudziko guru. VaMapfumo vati vagari venzvimbo yavo vari kufa, kukuvara kana kurasikirwa nezvipfuwo asi vakati vari kutadza kugadzirisa dambudziko iri sezvo vanochera ava vasingagari panzvimbo imwe chete kwenguva yakareba.
Nyaya dzacho dzinotibata asi zvokuita chai chaizvo kuti tingazvigona sei tuma zvichinetsa nokuti vazhinji vacho vanenge vachera havazorambi vari panzvimbo imwe. Nokuti vachisiya makomba ava vanenge kuti vakachera saizvi vosiya voinda. Asi pasina zvakamboti tichaona kuti tichafamba sei kuti titiresewe pane poda dzimwe mari dzakawandisa, poda malawyers, poda chii, asi ivo vasina kana mbasiya vaita chimwe chinhu.
Vagari vekuzvishava navo vanodembawo kuti dai vaona masangano akazvimiriririra anogona kuvabatsira nezvekushandisa kuti vafushire makomba aya vagoshandisawo nzvimbo dzakakanganiswa idzi zvine pundutso. Vanoti vanokwanisa kurima michero nezvimwe pane makomba aya akanga afushirwa. Mune rimwe gwaro rakabudiswa nesangano rinoona nezvenharaunda reZimbabwe Environmental Law Association renowned from the Great Dike to the Great Threat, sangano iri rinoti vanhu vemunharaunda mune zvicherwa vanofanirwa kushanda pamwe chete nevanopa maresinesi emigodhi kuitira kuti vemugodhi ava vasei vagadzirisa nzvimbo dzavanenge vachera zviwanikwa. Asi chinonetsa ndechekuti vamwe vanongoita zvekukorokoza vasina mvumo. Vamwe vari kucherawo zviwanikwa izvi vari kurasikirwa neupenyu kana migodhi yacho yadhirika. Mutevedzeri wegurukota rezvicherwa Fred Moyo vanoti vanochera zviwanikwa vanofanirwa kusiya vafushira makomba sezviri pamutemo wenyika. Ndakamirira Studio 7 muzvishavane ndene Patricia Mudadigwa.
Munao dzemitambo vatsigiri vemitambo muZimbabwe varikachikamadzwa nemaroerwo akaitwa Charles Manyuchi mumutambo wake wekudzivirira bhandi rake reSilver World Boxing Council. Mutorerwe nhau dzemitambo Mike Kariati anoti panyaya inotevera.
Nhasi vatsigiri vemitambo muZimbabwe varikukatyamadzwa nezvakaitika kuna Charles Manyuchi, oyo akadamburwa maminitsi maviri nemasekonzi makumi mashanu nematanhatu munharaunda yekutanga naKwadratilo Abzarov wekuUzbekistan ndokutorerwa bhande rake reWorld Boxing Council resirifa. Mifananidzo yemutambo uyu yazara murunare mbozha dzevakawanda muZimbabwe avo vasiri kunyatsobvuma kuti ndiManyuchi wavanoziva here uyo ari kupunzirwa pasi zvisina tsarukano. Vamwe ndivo vari kuti Manyuchi aive asina kunyatsobwinya zvekunorwa mumutambo uyu. Vamwewo ndivo vari kutaura zvimwe vachinenedzera nyaya dzekubheja zvisiri pamutemo, asi chokwadi ndechekuti Manyuchi haasisina bhande raive anaro resirivha. VaRobert Mpanduki avo vanotevera mutambo wetsiva vanoti vari kurwadzikana zvikuru kuti Manyuchi haasina bhande iri, sezvo vanga vachitarisira kuti gore rino aizotora bhande repamusorosoro regoridhe iro rina Keith Tuman wekuAmerica.
Akarohwa first round, akachohwa chibhagera chimwe. Tarwadziwa chaizvo kuti andakafungidzira kuti achasumudza flag yeZimbabwe.
Asi Manyuchi oyo ane makore makumi maviri nemanomwe achiri nenguva yekukwanisa kugadzirisa pasina kuita zvakanaka nekurwira pamwe nekutora zvekare bhande rake raiva naro. Zvakamira zvakadai, vatsigiri venhabvu havasi kufara zvekare mushure mekubuda muNational Sports Stadium nezuro vachigunununa nematambiro akaita chikwata chemaOrioles icho chakaita mangange 0-0 neZambia mumutambo wekuedzana masimba. Chokwadi ndechekuti Zambia ingadai yakakunda nezvibodzwa zvakawandisa dai vasina kutambisa mikana yakavakawana, uyezve dai pasina mubati wepagedhe wemaOrioles Edmos Banda uyo akamuka chibhebhenenga. Asi murayiridzi wemaOrioles Norman Mapeza anoti achitarisa kuti chikwata chake chakagadzirira kwemazuva maviri chete vatambi vake vakaita nepese pavanogona.
Tarisa kuti takangosangana mazuva mashoma pfuura, I think vazama nepaso pavanogona nezvaita muzvara nhasi.
Mapeza akawedzera iye kuti kusauya kwevamwe vatambi vaive ashevedza pamutambo uyu kwakakanganisa zvekare marongero ake. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yekodzero dzevanhu munyika, tichitarisawo kupambwa kwakamboitwa muzvare Justina Mukoko uye nyaya iri kupomerwa amai Grace Mugabe yekuzvidza dare. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare repamusoro ratura mutongo wekuti vaimbova gurukota rezvevasori vaDidmus Mutasambune vanokwanisa kuendeswa kumatare edzimhosva vachinotongwa nemhosva dzavanonzi vakapara vachiri muhurumende. Amai Grace Mugabe vopomerwa mhosva yekuzvidza dare repamusoro nekutuma mapurisa kuti apwanye dzimba dzevanhu vari papurazi remanzou. Vakawanda munyika votaura nezvekurohwa kwaCharles Manyuchi mumutambo wetsiva. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Gande nantungamiri Nkomo munhau dzechindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomvulo mhla ka 27 Mbimbitho 2017 nguChris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngelo ami ephulwa ngokulumende esebenzisa abantu nabo kodwa abantu laba bephuma imisebenzi yabo lena ukuthi ngama job description le angikholi ukuthi kule job description yomuntu ekhuluma ukuthi kufanele ahlukuluzwe omunye umuntu.
Idale le High Court lithi kulungile ukubana owake waba ngumphathi ntambo ezomvikela umnumzana Didi Masimtasa ethoniswe ngecala lokuthumba unkosazana Justina Mukoko ezimele.
Training le esithola ku Operation Florian iqhakathekile kakhulu ngoba ikuvuselela ulwazi kuma firemen ethu njalo lokuba kweza beye kuzinga eliphezulu esingathi thina international standard.
Uhulumende wakwelebhilitane upha isipho semota zokucitha umlilo kukhansili yedolobho lakobulawayo.
Kulabafundi abathathu abalimaleka kubi abalaliswe esibhedlela sikhuluma nje ngemva kokubhacabulwa ngamasotsha ekolishini leMidland State University.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Idale le High Court namhla linqume ukuthi kulungile ukubana owake waba ngumphathi ntambo ezomvikela umnumzana Didi Masimtasa athonisiswe icala lokuthumba umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project unkosazana Justina Mukoko elilunga elizimeleyo. Unkosazana Mukoko wathunjwa ngomnyaka ka-2008 ngabacuphi bamgcina okwesikhathi esifika phose inyanga bemhlukuluza bemethesa icala lokuzama ukuvukela umbuso kamongameli Mugabe. Kodwa watholakala ngumthethandaba emsulwa. Unkosazana Mukoko udinga ukuhlawulwa imali efika ku-$220,000 ngumtasa labanye abagoqela uBrigadier Asha Walter Tafumanei lo Chief Superintendent Peter Magwenzi phezu kokuthunjwa kwakhe lokhu. Umtasa yena osowasuka kulesi sikhundla njalo waxotshwa kubandla leZANU-PF obesithi akwenzi ukuthi athonisiswe elilunga elizimeleyo ngoba icala ukuthi walidala emele uhulumende. Kodwa umthethwandaba ukwalile lokhu. Sixoxele unkosazana Mukoko yena othi uyathokoza ngesinqumo lesi.
Udaba olusomthethwandaba namhla yinto nje elula ukuthi ngokuzwisisa kwami umsebenzi wabantu bona labo uhulumende awuhambelani nalokhu abakwenzayo. Ngiyabona usakhumbula ukuthi idale le-Constitutional Court lalaya ukuthi amalungelo ami ephulwa nguhulumende esebenzisa abantu labo. Kodwa abantu laba bephuma imisebenzi yabo lena ukuthi ngama job description le angikholi ukuthi kule job description yomuntu ekhuluma ukuthi kufanele ahlukuluzwe omunye umuntu ngoba nami ngilamalungelo ahambelana lalokho okuthile sombuso ukuthi angifanelanga bengingafanelanga ukuthi ngithunzwe njalo bengingafanelanga ukuthi ngihlukuluzwe ngendlela abanihlukuluza ngayo.
Iseliyaqhubekela phambili njani indaba yokudinga inhlawulo siyangena nini emthethwandaba?
lokho akukaziwa ukuthi zangena nini seseyalindela idale lomthetho wandaba ukuphilisa bisazise ukuthi lokho kuzakwenzakala nini.
Isona isinqumo esinje enkosazana Mukoko ungathi isichoni kwabalwela amalungelo oluntu la kuZulu nje ohlezi ehlukunyezwa ngamalunga kahulumende.
Ngibona ukukhathekileyo lapha ukuthi abantu babekwazi ukuthi izinto abafanele bazenze iziphi ngoba okushuphayo kathethe ekwephulweni kwelungelo loluntu ukuthi kwenziwa mahlayana ingani kuyavunyelwa khona kungekho emthethweni ngoba into ebingekho ukuthi abantu bajeziswe ubuhlungu okuza kwenza ukuthi kube nzima ukuthi bakuphinde kusasa. Kineza kubonayo ukuthi akufanelanga ukuthi abantu beZimbabwe bavele ihlupheka ngemali kumbe yibo ababhadala lolu daba olwenziwe ngabanye abantu bezivela bona okungekho emthethweni.
Unkosazana Justina Mukoko ngomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu iZimbabwe Peace Project sixoxela eHarare.
Uhulumende wakweleBhilitane uyasola uhlelo lokuthenga imitshina yangalezi nsuku ezanceda iZimbabwe kukhetho oluzayo luka-2018 olokubhalisa abantu ukuba bavote olwe-biometric voter registration. Lelo lizwe lithi kuza kuba nzima ukuba lolu khetho luqutshwe lukhululekile kungela ukuqilibezela njalo kungela nsolo. Unompumelelo moyo sipha lolu daba ngugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma ekobulawayo namhlanje ngemva kokupha isipho semitshina yokucisha umlilo eFamona Fire Station omele iBhilitane eZimbabwe unkosikazi Katriona Lieng uthe sebethiye ilihlo lokhozi ekuqapheleni ukuba uhulumende weZimbabwe ngaphambanisi uhlelo lolu ngoba esefake imigoqo ethize evalela inhlanganiso zomanyano wamazwe ezwekazi le-Afrika ezinjengeSADC le-Africa Union ukukhangelisisa ukuthi ukhetho luqhutshwa kuhle. U-ambassador Lieng uthe izwe lakhe leZimbabwe livele lilobudlelwano obuqhulayo ethi iSADC le-Africa Union yenza izimiso ukuze kube lokhetho olumsulwa ethi inguquko kundlela yokuthenga limitshina ayisekho mgceke njalo lamabandla ezombusazwe aphikisayo lawo ayasola lolu hlelo.
It's obviously for the government to decide the type of equipment it wants to procure.
Asifuni kungenela kodwa uhulumende usenendlela yakhe ayilandelayo yokuthenga imitshina ngakho sikhangela ukuthi baza kwenza kuhle ngoba lamabandla ezombangazwe aseqalile ukusola uhlelo lukahulumende afunda ukulusebenzisa ekuthengeni imitshina yokubhalisa ukuvota eye-DVR.
Abenhlanganiso yeBhilitane ebona ngezokucitsha imililo, i-Operation Florian, Fire and Rescue Services Humanitarian Charity, baphe ubulawayo imoto yokucitsha umlilo, imoto yokuthwala izigulane, lezinye impahla zokusebenzisa malanga onke. Lesi sipho sivele kubudlelwano obuqinileyo bokusebenzelana phakathi kweScotland leCouncil yakobulawayo. Umanjinela wezokucitshwa kwemililo kobulawayo, umnumzana Richard Peterson, uthe bayabonga isipho seOperation Florian ngoba sebenelisa ukuvula izindlu zokucitsha umlilo ezasezivaliwe, ethi njalo baphakathi kokuqala ikolishi elizafundisa omanjinela ngokucitsha umlilo.
Container containing rescue equipment, firefighting equipment, immaterial ambulance division.
Umeya wedolobho lakobulawayo, umnumzana Martin Moyo, ubonge kakhulu usizo olusuke kwabe Operation Florian ngoba luvuselela luphinde lwengeze ulwazi olulabo manjinela beZimbabwe ngoba sebebanengi befundiswa lumsebenzi.
I-training le esithola kuna singeni ku-Operation Florian iqakathekile kakhulu ngoba ikuvuselela ulwazi kuma-firemen ethu njalo lokuba kweza beye kuzinga eliphezulu esingathi thina international standard.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Shepherd Ndlovu owasungula uhlelo lokuthuthukisa izindlu zokucisha umlilo ongumbalisi eUniversity of Central Lancashire eBilitani okhokhela omanjinela beOperation Florian uthebaze njalo lonyaka ukuzofundisa lokupha isipho ethi uyajabula ngoba amadolobho ambalwa aphakathi kokufundiswa ngezokucisha umlilo kuhlanganisa labo manjinela beZambia.
Sibuyile njalo lonyaka sitraina abantu bakobulawayo labavela kwamanye ama-town lama-cities but lonyaka sibuyile abantu abavela eZambia.
Izitishi ezimbili zokucisha umlilo kobulawayo zasezivalile kodwa ngosizo lwe-Operation Florian osolile minyaka eyisikhombisa izitishi lezi sezatholiswa imitshina eneleyo ngoba phambilini izakhamizi zaleli dolobho bese zisengozini yokuqhamuka kwemililo kungela mota zokuyayicitsha. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Ukhetho lokudinga inkokheli yebandla le-National People's Party lwenziwe ngempela sonto kodwa alusenelisanga ukuphuma lenkokheli yonke ngoba kube lembiko yokuqilibezela njalo enye inkokheli ayifikisanga inani lamavoti elifunakalayo kuzigaba zonke zelizwe. Leli bandla lithi lizaphinda njalo ukhetho kumelelwe ukuya emhlanganweni we-Congress okhangelelwe ukwenziwa ngenyanga ezayo. Sixoxele siphathamandla sebandlaleli le-NPP umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe okunengi ngalolu daba. Saqala ngokumbuza ukuthi kahle kahle kuyini kade kusenzakala.
Ngiyokuthi kade kulokhetho kade lukhona. Ukhetho lolu kade lukhona lolu lelongo lokukhetha i-top 6. Ngakho ke bakhethiwa abakhethiwa sebengene lapha ebe nama 6 provinces. Osokukhona kathesi ukuthi kubona phana ku-vice president uStepha isikhangelelanga ukuthi ziyancikilana lo ncube ukhastate ukuze kuphumeke kubone sifonayo ukuthi owinilela phana ngobani. Kodwa kuluhlazo ngoba sifona ngazani ezinye indawo zingazizaphindwa nje ngenxa yokuswelakala kwendlela eqondileyo ebalulekileyo yokukhetha. Kukhanye kusiba khona kukhanya kwezanu lokhanya ukuthi khona lethi lisiye ethethweni ibona sebenesezini kudala ebhokisini. Sesikubambile ke lokho abantu babhizi ku-ground nakhona ngale msamo lapho engulukudela khona kubalelwana khona ngalo kubonakele ukuthi hayi akule complaini laphana emashini kweHarare endaweni zonke lezo ezikanjiweyo baza kuba ne-rerun nxa bahambise ngendlela ebalulekileyo. So ke ukhona okuqedisekayo ukuthi uStepha uzabakwazi ukuthi usewinile mzana kuza kuba lokhetho olwakobulawayo. Ngaphandle kwalokho hhayi sifanana nje ukuthi la usakhankasa udinga lolo khetho ukuthi uthole abantu abangamvotela.
Bona asebenelisile ukuthi baza kuya phambili sebekhethiwe ngobani?
Hhayi kukhanya uMavayire sekhethiwe nalo kuthiwa ngumfundura usekhethiwe
nguye yedwa.
So ngabona hayi uMbayiwa we-treasury ukhethiwe. So yibo labo sebenqobile lalo kuthiwa ngunyantoro lo laye ukhethiwe. So kutho ukuthi sokusele yile kucilele yaseka nobaba uNcube.
Yona iCongress kahle kahle ikhangelelwe ukwenziwa nini njalo ngapi?
Akukacaci akuwakhulunywa konke khona lokho basakhangela lokuxolisa lokuxotshana nalolu khetho bese be-announca ukuthi hhayi sebekhethiwe laba yilaba ku-Congress esiyahamba ngelanga elithile sisiya endaweni ethile kuseseyimfihlo kusegudini.
Alo-ke ngumnumzana Max Mkandla ilunga lebandla le-National People's Party ubexoxa icingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Kulabafundi abathathu abalimaleka kubi abalaliswe esibhedlela sikhuluma nje ngemva kokubhaxabulwa ngamasotsha ekolishini le-Midland State University ngomgqibelo. Abathathu laba ngabanye babafundi abatshaywe ngamasotsha la ngesikhathi belungiselela umhlangano wokukhonona ngembadalo yemfundo. bekuye kwaba lembiko ethi amasotsha la ebephindisela ukuchaywa komunye wawo ngabafundi. Kodwa inhlanganiso ezinaso ithi abafundi laba bachayelwe umhlangano obuqoqwe phezu kwemali yefees. Namhla khona izinaso ithi kulabanye abafundi abazinkokheli zayo ababotshiweyo ezishavane. Sixoxele omunye wabakhokheli benhlanganiso le uAlistair Pfunye.
Into azikhona ukuthi le campaign esukuyilontsha efees down ukuthi si-address indaba le yama-fees ukuthi abantwana ba-attachment babhadala ama-fees njalo la ma-fees ekholeji adura. So si-organize imeeting yethu ukuthi siyahlangana ntambama ngama-aid ukuthi senze imeeting yethu fonti campaign yethu sisebenzisa ziphi indlela zokuthi si-execute. Then kunama-students ade vele senga ebuye campus for that meeting yibo abashesha la masotsha basebetshayi ngokucabango sifuna zathi kulo muntu ade kuthengise information ngoba even athe sikhulume yishabane uchairman wezilaso athi god madida labaye amacomrade ayi-5 kuthiwa abadistebhile esi-conference athi befuna ukuyenza abaye sebebotshiwe.
Kule mbiko ethi ibelixabane la masotsha kuthiwa bakhona abatshaya isotsha ngolwesihlanu, amasotsha ke asebuya emaningi ezophindisela ngomgqibelo, akusilo qiniso yini lokho?
Aloku ngamanga isitebhi sifuna ukuzama ukuzuza iway yokubalekela indaba kadiyiwe. Akulo ama-students ahambe atsha amankazana abo ngamanga lawo. Qintekile ukuthi abantu abade bekuya kumithiwo ba omunye wabo otshayeyo uchemele wemi-chapta yama-students ahlale senga.
Balimele kanganani abatshayiweyo? Sibona impikitsha lapho abaningi bemangobongobo.
Akutshaya bayitholuku but abaye babalekile but ababhedli injani bayi-3 abasesibhedlela kathina. Khuluma kulabaya abathe sadebekelwisa ukudla ukuthi bebanika khona ngani.
Ngobani amabizo abo?
Engikwazi kakhulu ngu-Brian ngoba ngu-chairman wesenga athi ama-students la amayade phonge ukubuya. So information enjaye ka-Brian.
U-Alistair Pfunye ngomunye wabakhokheli bezinaso. Sixoxela ese-Midlands.
Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe lapho unkosazana Justina Mukoko asebophise umnumzana Didmus Mutasa esithi amapholisa akhe ensitha aphosa ambulala aze amthumbe.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulabalwa becatsha abesimoslem abedlulisa amalawulo abangaba ngamachumi amathathu beqembu le-El Shabab ababikwa bebulewe ekuhlaselweni okwenziwe emangweni owe-Bahadade kwele-Somalia libutho lomanyano wamazwe e-Afrika ele-African Union limanyenele likahulumende we-Somalia ngempela sona.
Osakhulayo oweZimbabwe umnumzana Herbert Knight Ganje owakhalala isikolo esemncane wafika wadubeka okwesikhatshana kwele Botswana khathesi usengusomabhizimusi onothe okwamagama elenkampani ebamba izigidi lezigidi zamadola ngomnyaka. UGanje uxoxele uMartin Gwenya weStudio 7 ngohambo lwakhe.
Umnumzana Knight Ganje wasuka eZimbabwe ngomnyaka ka-2004 eleminyaka elithumi lasikhombisa ngemva kokukhalala isikolo ekubanga lakuqala lesikolo se-secondary ekuform 1 eLord Malvern High School eHarare. UGanje uthi wabona ukuthi wayengenzi kuhle esikolo njalo ngasathandi watshela unina ukuthi hatshi okwesikolo ayisikho kwakhe, wathembisa kodwa ukuthi uzaphinda avuyele eklasini.
I always found school very boring, you know. and I was never really good at school, you know.
Ngathola ukuthi isikolo sasingakwabitheki.
I decided
ngamboni into esikolo. Ngakhuluma lo mama ukuthi ngichiye isikolo ke ngizule lamazwi. Nanxuswa umngane wami eBotswana.
Invited me to Botswana.
Ikuthi nzama ukuvula ibusiness yami yona lesi ngilayo kathezi.
Lalamuhla uGanje kakabuyeli esikolo kodwa sokwenzekele ukuthi swasungula inkampani engumaqhuzu kuhlangothi lomkambo omemezela amabhizimusi advertising agency H&G advertising belama ofisi emazweni alithumi lantathu kuzwekazi leAfrika. Udibe ungalula ekuqaleni ngoba wathi fika eBotswana walala evinkilini letuck shop njalo esenza imisetshenzanyana efana lokupenda wenza ukuthi ayenelise ukulondoloza imali yokubhalisa inkampani.
Yeah, when I came to Botswana, I think after my first week
in eBotswana, ngahlala evikili in the tuck shop. Okomnyaka,
I was staying in a tuck
shop. Ngilo mattress, kanye lo bhayana wengubo.
That's
kodwa ngangilokhi ngicabanga nje ukuthi nza kwenza njani ukuthi ibusiness lami liphumelele.
Uthi noma nje engaqedanga isikolo angeke akhuthaza abantu ukuthi bangayi esikolo. Uthi khathesi katholi isikhathi sokufunda ngoba ihlala esendleleni kodwa uthi oqathekileyo ukuthi ulolwazi olupheleleyo ngebusiness yakhe.
Even me myself, I'm a keen reader, so even though
noma nje ngangingafundanga okuyangabi kodwa ngiyakwazi konke ngebhizimusi, ngingenza nje noma yiwuphi umsebenzi ekampanini
yami.
Ibizo H&G advertising liphuma kumpawu zakuqala kubizo lesibongo sakhe uHerbert Ganje. Inkampani yakhe inabasebenzisana layo abaningi abagoqela amankampani amakhulu omhlaba afana labo Coca-Cola, Unilever, Emirates, CSLs kanye lebhanga leStandard Chartered. Ibhizimusi kaGanje ibiza izigidi lezigidi zamadola eMelika noma nje azange afune ukutsho intengo yayo. UGanje uthi uzimisele ukuncedisa osomabhizimusi abasakhulayo njalo bakhuthaza ukuthi bangalahli ithemba uma ungahambi kuhle. Uthi ukuzithola ekuluhlu leForbes Africa Magazine lwabatsha abalitshumi lantathu abakumabhizimusi athembisayo kwele Afrika kwamangalisa. Usakhulayo uthi ukhulele emzini weWaterfalls eHarare lapho afunda khona esikolo seprimary iFrank Johnson ngaphambi kokuba aqhubekele phambili esiya kusecondary eLord Malvern lapho afunda umnyaka owodwa wahle watshiyana lemfundo. UGanje lokhe eyimpohlo kodwa uthi ukhona osethandana laye njalo ukufaka indandatwa kusekho khatshani. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSavron kwele Botswana.
Izakhamizi zemapanzure leMondongosi ezwishabane zikhala ngohlangothi lwezokwemba ukuba selubalethele inkinga eziningi kumpila kahle yabo lezifuyo. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yethu Mavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu wezishabane uthi akala nkinga ngabamankampani amakhulu abalisa eyeGodad komapanzure leMimosa Chrome Mine esigabeni seMondongori. Zisithi amankampani amabili la ayakuzwisisa ukuqakatheka kokugqibela amagodi lapho sebeqede ukwemba iChrome ukwenqabela ingozi zokulahlekelwa impilo kwabantu lezifuyo kanye lokuvuselela umhlabathi banelisa ukulima. Umnumzana Kudakwashe Zireva ngomunye wezakhamizi zaseMondongori eyisiphathamandla njalo seMondongori Resources Community Development Trust ebona ngezokulondolozwa kwemvelo, ukuhlala kuhle kwabantu kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo abo.
Izela ingakangeni lapha. Sasilohlupho lokuthi sasingakwazi ukuthi abantu ababuya ukuzoyemba kumele ukuthi babe lamaphepha ukuthi i-right yethu ukuthi sibabuze sibe lolwazi lokuthi balawo yini na kumbe abalawo. Xa bengelawo sibaxotshe bengayembi. So kathesi sesilolwazi. Nxa bengela amaphepha abo ama-EIA bengela ama-license siyabaxotsha kanye kanye ngebuyela.
UZireva ongunobhala jikelele njalo kukomidi yezokhulumisana labenkampani yeMimosa uthi angagqitshelwa la magodi uZulu uzokwanelisa uqhuba inhlelo zentuthuko ezimlethela inzuzo.
Amagodi lawo abulala inkomo, isigebenga sihlala ngikhonale, abantu bafela phakathi futhi emanzini. So iluhlupho olukhulu esilalo lalawo amagodi awamacro miners. Sesicabanga ukuthi sike siwatshintshe, sifuna ukulima sifuna ukwenza inhlanzi sifuna ukuvala naturally ukuthi inkomo zingangeni labantu bangafeli phakathi
inkinga uzireva ethi ikulabo abale migodi emincane ama small scale miners labemba okungekho emthethweni amakorokoza
but le mine enkulu hayi kungaba kungcono ngoba sile platform yokuthi siyake sikhulume nabo sibonisana ukuthi ama problems esilawo yiwapi singawaqeda njani
ukungenela kwabenhlanganiso yezela esigabeni seMontongori izakhamizi zithi kusize kakhulu ngoba kuzivule amehlo kwezamalungelo azo lokulondolozwa kwemvelo yazo unkosikazi Thinomuwonga Dlodlo ngomunye wezakhamuzi zakulendawo okhathazeke kakhulu ngalesi simo
le mimosa sesikwanisa ukukhuluma layo sasingakwanisa ukukhuluma le mimosa nxa yokuthi sasingakwazi ukuthi lati silama rights ukuthi sihambe e mimosa kodwa iziyela ize yibuye sahamba sayakhuluma labo kathe sisebe kwanisa ukusinceda le kusakela izikolo abantwana bayeke bathathe befundisa kathe ama old people bayabuya bebaniki grocery
ngaphandle kwalamagodi unkosikazi Dlodlo uthi belobuchapa obukhulu ababenzayo omakorokoza laba lapho besemba ichrome
bayabuya besuka eslovela gokwe bebuya bemithisa abantwana bayasishiyela abazukulu bangamithisa sebebaleka bangasebenzisa amatishu amaplastic inkomo ziyabuya zisidla zigula zisifa izulingana amatishu amaphepha amapads ayahamba edamu
uzulu weMontongori uthi okwenza baqholoze omakorokoza laba kuyingoba besekelwa iziphathamandla ezilezikhundla zaphezulu kunhlangothi zikahulumende lenkokheli yombusazwe ezibavikelayo isikhathi sonke lapho befuna ukuthathelwa amanyathelo anzima zifisa ngayo uhulumende uyangenela asize ukuthini bajeziswe laba bantu lapho besephula umthetho njengoba abakuchiyayo kuyingozi empilweni lempila kahle kaZulu lezifuyo zabo kolunye ugwalo olwalotshwa ngabenhlanganiso ebona ngezokulondolozwa kwemvelo yezela oluthiwa From the Great Dike to the Great Threat abenhlanganiso le bakhuthaza abamankampani emba ichrome ukuba asebenzisane loZulu wakulezo zigaba lapho kutholakala khona amatshe aligugula kwezokutholiswa kwencwadi ezivumela ukuqhuba imisebenzi yokwemba ukwenzela ukuba babanjwe ngamandla ukuzilungisisa lezo ndawo ngimele iStudio 7 ngisezwishabane ngingumavis gama
kwezemidlalo obengucaptain weqembu leHighlanders ngomgqibelo uTenda Ingulube uthi kuzamele bafunde ukusebenzisa amathuba abawatholayo ukuze banqobe emidlalweni yabo yalonyaka kubika uJoseph Njanje
uTenda Ingulube utsho lokhu ngemva kokuba iqembu leCapes United linqobele iHighlanders nge-3-2 ngemva kokutshaywa kwembeki kwakufinali yalonyaka yenkezo yeZNA Commanders Charities Shield sikhangele umdlalo wenqindi ingqungquthela kusigaba seheavyweight elizweni leZimbabwe uThamsanqa Dube uthi ulethemba lokuba umdlali wakuleli uCharles Manyuchi uzaphinda yenze izimanga njalo ngemva kokunqotshwa kwakhe nguKwadratilo Abdukhwazorov ngomgqibelo emdlalweni oqhutshelwe elizweni leSingapore uManyuchi ulahlwe phansi sekusele imizuzwana uba kuphele ihlandla lokuqala lomdlalo ngesikhathi yetayila elengise izandla zombili njalo uDube uthi imbangela kube yikwehluleka ukuhlala ezivikele ngaso sonke isikhathi uManyuchi lo Abdukhwazorov bebelwela isicoco seWorld Boxing Council Silver Welterweight ebesiphethwe nguManyuchi njalo uDube uthi ulethemba lokuba lomdlali engasihluthuna njalo nxa engathola ithuba
ngiyethemba lokuthi uzabuyela futhi back and ibelt leli uzalithatha ngenxa yokuthi ngumuntu ole heart ngumuntu olesifiso ngumuntu ole belief ngento ayenzayo ngumuntu ozinikelayo ku training lakho kuyatholakala yi win or lose so into yekhona uzabuya back simtshayeleni izandla umfana ngoba usebenze kakhulu
ukunqotshwa kukaManyuchi kutsho uba sekuzabanzima ukuba athole ithuba lokulwa labadlali
ayisikhatha savumi siyabonga Njanji kama uChris Gande lilale
lo ntungamile inkomo
si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.